Zvidzidzo zvingati zvaaitwa nhasi uye vana vari kutarisirwa kubhadhara mari here? Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai? Tinorangarira kuti varairidzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi, muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichochi?
Hurumende haina pindura, haina chairinika chinobatsirika kuti tikwanise kuwana mari pamata dzekutanga ipapa. Ndosaka takutodemba nemahowisha kutobatsira kuti varairidzi avo vakwanise kubatsirika. Vamwe vabereki vanenge vaine vana vakutsvaira vari kubatsirwa nedhata kana vainayo, vamwe vanenge vasina vana kubatsirwa nevana. Hurumende chaiyo hapana chaiyo.
Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko, vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana masaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei?
Idambudziko guru rinototifungurudza mwoyo. Tinofanira kuti kune vashoma variko kumaruwa vanowanawo mawhatsapp vari kubatsirika, asi avo vachinge vasina adiresi yemawhatsapp kuti zvitori mudishi rekufunga tichivunga pamwe chete kuti tingaita sei kuti vaonawo dzidzo. Asi mukabereka mugwaro redu reeducation emergency charge, tanga takaisa maproposals akawanda anogona kuitwa kusanganisira mamovha, library nezvimwe zvinokwanisa kuitwa kuti vana vemusha vawane dzidzo.